Rodney Clean Shizzle.
Military Touch.
Dainguva ya itoka shure naimbo kukumbira naimbo da omugana mwe dai hope zandoro tandirere dai dai duzira pamwe na sindinewe
ndakanzwa kuti wakachatana Goliati washinga iri wapika mamonaki ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati kondizo iri zviri mumoyo zviri mukati
taitirure rure tose kumahungwe taienda tose kunochera makurwe taitirure rure tose kumahungwe taienda tose kunochera makurwe
mai Maria muzande zvakatangira musunde nazve tikasangana kusimbe ndaitisimuka titambe aiwa kuza chirongo tihumbe chimwe chimwe tichadira dore himbe
ndikuro mugari wedzinde ndiye mwene wenzimbe usarama wakatinge usandirindire mwedzi watiche nonga kanyama tiche wozotanga waverenga tsamba yandanyora tsamba yandanyora ndiyo tsamba yandanyora
rure rure taifamba tose kumahungwe taienda tose nochera makurwe taitirure rure taifamba tose kumahungwe taienda tose nochera makurwe
kuti wandakusuwa ndinongonzwa nemakuwa kuti uriko moyo wangu unorwadza kudai ndakuona rondari yaringadai rapora moyo wangu wazorora shongwa ni moyo wangu unorwadza dai nguva yaidzoka shure ndaimbo kukumbira ndaimboda womukana mumwe dai hope dzandoro tandirere dai ndaidudzira pamwe nhasi ndinewe
panangana chatosimudza chipepenende chikatapira chinofamba nachongamire tali wangu ndirangarire padokodoko makarekare taitamba chamupidikori taishuvira kuenda mberi zvakagona kana kodobori zvose zvikaita midikari asi ndiani aizoziva zvataisova ndiani aizoziva uchazondisiya ndianiko aifungira zvingadaro zvikaguma zvakadaro ndinoshuva uwane rugare
rure rure taifamba tose kumahungwe taienda tose nochera makurwe taitirure rure taifamba tose kumahungwe taienda tose nochera makurwe
pika mamonaki ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati ndizvo here zviri mumoyo zviri mukati
Senator Vibes and Matter Rule.